Vabereki vanga vari pachipatara ichi vataura neStudio 7 vati vari kufara zvikuru sezvo vati havana zviuru zvemadhora zvinodiwa kuti varapwe. Mumwe ange ari pachipatara ichi ndiamai Clara Svotwa vange vachirapisa mwanakomana wavo.
Hatinonzwa kufara chaizvo nekuti tanga taratidza kukundikana nekushayiwa mari, asi patakanzwa chirongwa ichi takanzwa kufara kuti tanga tiri pakutambudzika nevana vedu tisina vanogona kutibatsira nemacharges anodiwa mumahospital.
Izvi zvatsinirwa nemumwe zvemubereki vaMax Gauke vange vaine mwana wavo mukomana ange akamirirawo kurapwa.
Programu yakanakisa chose, yanga yatotinonokera kuzi vana vazhinji vari kurwadzirwa nenyaya yenyaya iyoyo. Hatongoti dai hurumende iramba ichiita mapurogiramu akadai regular, tisamirira kuti pagore pagore kuti vana vakawanda vakwanisa kubatsirwa. Tazongoti panoita gore 1 tozosvika vana vakawandisa, but ingoti vanhu vakasvika mwabva kurasarara panzvimbo angoti akabatsirwa odzokopiwa zvinhu zofamba nekukurumidza.
Vamwe vabereki vakaita samai Matone Saviriri vanoti vakabva kuHarare svondo rapera vachitevera urongwa uhu.
Tiri kunzwa kufara kuti chirongwa chekuitirwa vana vedu pachena kachakanaka, nekuti kunana chiremba zveshuwa vari kudhura. Kuti mwana anoitwa operation iyoyo kunogona kuda 1000 chaiyo. Saka tiri kunzwa kufara. Asi nekuwanda kwakaita vanhu panapa, takauya musi weThursday tikanyoreswa mazita, but nhasi Monday hatisati tatombotorwa for screening. Saka hatizivi kuti tichapinda here kana kuti hatipindi. Kubva kuHarare nezuro takatorarira muno. Izvozvi mwana ndauya naye atorovha kuchikoro nekuda kwekuti tiuye naye kuti azooperatwa.
Mumwe wevana chiremba vari kubatsira paurongwa uhu ndiDr Precious Mutambanengwe, vanoshanda vari paSalim Gabe Hospital kuHarare.
Tiri vamwe vevashandi vanobatsira vana nekuita maoperation. Saka panapa paVictoria Chitepo Provincial Hospital takaunganidzwa neMinistry of Health of Zimbabwe, zvichisanganisira neWHO iri kutibatsira nemamwe mapartners edu anosanganisira iyo Celebration Health. Vanoda kutibatsira kuti tisvitse rubatsiro urwu rwekurapa vana vane condition inonzi henia. Dambudziko iri ndere kuzvimba paguvhu kana pamwe panozvimba kuzasi. Saka operation izi tinoda kubatsira vana vanosvika 100. Chero tichiziva hedu kuti dambudziko iri vana vacho vakawanda vanopfuura mathousands vari kuda rubatsiro urwu. Chinangwa chedu ichi chichienderana nechirongwa cheministry chekuedza kuti vanhu venyika yeZimbabwe vaone rubatsiro zvichienderana nemaoperation nekuitwa maoperation nekukotsiriswa. Saka chirongwa chedu ichi chichange chiripo kubva musi wa20 March nhasi uno kusvika musi wa24 March. Tiri kuda kuedza kurapa vana at least 100 munguva iyoyo.
Chiremba Mutambanengwe vanoti urongwa hwavainahwo ndehwekubatsira vanhu zana chete, kunyange hazvo vanhu vauya neuwandu hwavo. Vaendera mberi vachiti basa iri riri kutungamirirwa nebazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization WHO, hurumende yenyika yeJapan, sangano reCelebration Health pamwe chete nebazi rezveutano. Chirwere ichi chikasarapwa kwenguva yakareba chinogona kukonzera rufu sezvo ropa rinenge risafambe zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Damoyo.